Mswakatsi ndo wana Honorable Tabita, National Chairwedu na Honorable Senator Chepiso Mpofu. Tanga taenda kuno vaona chinzwa kuti nyaya yavo iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobva vavo ndichienda pachikeni ndichinotsvaka kudya ndichienda kumba. Pandakasvika kumba, vanhu ava vainditeerera. Vanga vakati wandei vanotosvika kuma15, saka ndakashandisa teksi mswakatsi iyoyo. Ndichisvika kumba ndiri pageti, vakabva vabuda vakawanda. Vanga vakatakura kufuti maAK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya, ndandisina chance yekuti ndimbo. Asi vakangosvika vakangonditora ndobvandisa mumota dzavo. Ndikararisa ndakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo. Vakabva vandivhara kumeso. Ndobva taenda takafamba distance inokwana ngamu30 kilometers out of town. I think it was along Matopos Road. Ndokwavakasvika ikoko ndikatochewa, ndakarohwa pasetsoka, ndakarohwa kumusana kwese handikwanisa kufamba izvezvo ndichitaura. Ndobva ndigera bvudzi rangu, mumwe akatouraya bhotoro saakandigera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Aibvunzawo information yekuti muri kushifambisa sei seMDC nyaya yemademonstrations, zvii zvamuri kuda kuita, maplans enyu. Vachibvunza kuti ndananani varipo, chanisa ari kupi, ari kuya rini. Saka vaidawo information yakawanda wanda and ndeitotocha mini zvisingatoiti. Vakazoti vapedza ipapo vakandidira nemvura vakanondidzamba pane imwe plot kudhuze nekukoini. Vanga vandidzisa mbatya dziko. Ndikasara ndakapfeka shoti. Ndaitotadza kufamba, ndakatadza zvokufamba ndichinyengerera. Ndikaona imba yanga iri padhuze. Pandakasvika ndikanowana rubatsiro. Munhu anga ari ipapo akandipa mbatya vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Anata ndamhangara, asi chana ndakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjection. Saka anisa ndakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa. Kana ndazoita zvakanaka ndokwanisa kuenda kumapurisa.